A very good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk. We're coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Friday, September the 30th, 2022. I'm your host, Marvelous Mhlanga Nyahuye. Tonight on Live Talk, we're looking at Zimbabwe's support for Russia in its war against Ukraine. Speaking in Russia earlier this week, the Speaker of Parliament, Jacob Mudenda, told the Russian Parliament that Zimbabwe supports Russia and blamed the North Atlantic Treaty Organization, NATO, for starting the war. Nasi muchirongwa chedu tiri kutarisa mashoko ehurumende ekuti inotsigira Russia muhondo yayo neUkraine. Mutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda vakataura vari kuRussia pamberi pedare reparamende renyika iyi kana kuti State Duma vachitsigira danho reRussia rekupamba Ukraine vachiti nyika dzemugungano reNorth Atlantic Treaty Organization kana kuti NATO ndizo dzakatanga musindo nekuda kuisa mauto munyika dzakapoteredza Russia dzaive pasi pemubatanidzwa weSoviet Union isati yaparara muna 1991. Mashoko ava Mudenda anoteerawo mashoko akataurwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachinyora mubepanhau reSunday Mail kuti Zimbabwe inotsigira Russia muhondo iyi. United Nations, Zimbabwe yakaramba kuvhota ichishora danho reRussia ichiratidza kuitsigira. Zimbabwean President Emmerson Mnangagwa visited Russia a few years ago and reiterated his support. Let's take a listen to what President Mnangagwa said during the visit.
Today, Your Excellency, I would wish that we now attend to deepening economic cooperation between our country, which is developing, the third world country, so that you, as a senior brother, you can hold my hand as I try to develop Zimbabwe.
Meanwhile, in his address to the United Nations last week, President Mnangagwa called for the West to remove targeted sanctions placed on some members of the Zimbabwean government. Critics argue that supporting Russia in its war against Ukraine may not help the cause of removing the sanctions.
We are building our country brick by brick, stone upon stone, with the support of our friends and partners. As my government continues to entrench democracy, good governance, and the rule of law, we are committed to vibrant, competitive, and peaceful political contestations. Notwithstanding our success, the ongoing deleterious effects of the illegal sanctions continue to hamper and slow down our progress and the realization of sustainable and inclusive development. Zimbabwe is a peace-loving country. We remain indebted to the SADC region and African Union, as well as other progressive members in the Committee of Nations, for their unwavering support and calls for the removal of these unwarranted and unjustified sanctions on Zimbabwe. We once again call for their immediate and unconditional removal. My country welcomes the findings of the United Nations Special Rapporteur on the negative impact of the unilateral coercive measures on the enjoyment of human rights who visited Zimbabwe in 2021. Mr. President, at the international level, Zimbabwe has adopted an engagement and re-engagement policy. The policy is underpinned by the principles of mutual understanding and respect, cooperation, partnership, and shared values with other members of the international community. We desire to be a friend to all and an enemy to none. My country is greatly concerned that more than 20 years after the Durban Declaration and the program of action, hate crimes, xenophobia, racial discrimination, and intolerance have continued to increase at an alarming rate, including at international level.
that there was President Emmerson Mnangagwa speaking at the United Nations General Assembly in New York. And now for perspective, we are joined by our Skype guest, Dan Moyo, a political analyst. Good evening and welcome to the program.
Good evening, Marvelous. How are you?
I'm very good. How are you?
I'm doing great. Thank you.
Great. We just had the President Mnangagwa speaking about the relations that he has with other nations, but we also had this week Zimbabwe saying that it supports Russia in the war against Ukraine. Give us your take on that.
Well, you know what? International relations are important for any nation. It is Zimbabwe's right to befriend whoever it wants to. Mm-hmm. But it is another when there is a war involved and there is clearly tyranny from one side. I think in situations like that, Zimbabwe should reflect upon itself and ask itself, what would it do if it was them in the shoes of such an aggressor as Putin? I ask myself that if South Africa were to decide to annex Umthwakazi, the southern part of Zimbabwe, on the basis of their South Africans who live in that area historically, who migrated over there, and therefore we are protecting their interests, I don't think Zimbabwe would be happy with such a thing. They would revolt against that. I don't understand why they would support Putin. It's one thing to be friends, yes, but it's another to tell truth to power and say this is wrong. Mm-hmm. So I don't understand why Zimbabwe would want to find itself in that position where they are not condemning Russia for invading Ukraine, but rather saying that they support that.
Mm-hmm. If you can give us that in Ndebele, please.
Yeah, I mean, ngibona kwami iZimbabwe ilalilungelo lokuthi ibe labangane all over the world namanye amazwe. International relations iqhakathekile for ilizwe ukuthi liphumelele. And therefore, ubudlelwana bayo le Russia, mina ngibona kungasiyo nkinga, ngaphandle kokuthi manje sesikhuluma ngempi eqalwe yiRussia. This is no longer just ukuphomba ukukhuluma nje ngobudlelwana. But sesikhuluma ngempi eqalwe yiRussia, i-attack a sovereign state engumakhelwana wayo, i-Ukraine. So for iZimbabwe yona ukuthi ithi thatiside leRussia, mina angikuzwisisi ngoba mina ngikholelwa ekuthini yenza kwabanye lawo ofisa kwenziwe kuwe. So ngiyacabanga ukuthi ma ungabe iSouth Africa ingadecide ukuthi iya-take over iSouthern Matabeleland yonke leyana, just on the basis yokuthi abantu besiNdebeleni ngama-ancestors akakwaZulu, avela koZulu, and therefore sis-take over, we are annexing i-area leyo ukwenzela ukuthi siprotecte abantu besiNdebeleni abasuka kithi. So obviously Zimbabwe angeke ivumele kona lokho, kungaluyiwa kwenza into ezinjani ukuthi kungabi lento efana leyo. Kodwa kuna bathi iRussia i-right mayikwenza ku-Ukraine. So angiboni mina ukuthi i-strategy esenza iZimbabwe ibonakale ililizwe abantu abangarely on.
Mm-hmm. Thank you very much there. We have Dan Moyo, who is a political analyst, analyzing what we're seeing coming out of Zimbabwe, who have said that they support Russia in the war against Ukraine. But please hold on. Let me now go to our second guest, Professor Elliot Masocha, Variku, Ohio. Professor Masocha, mungati po pungwa zenyu erepa msoro, pedano iratoru wane Zimbabwe kuti irikuti iyo aiwa, iriku mira yaka tsigira Russia pa hondo ya iriku itane Ukraine. Tichitarisa kuti Zimbabwe parizvino iri kudawo kuti zvirango zvayakatemerwa kune vamwe vari muhurumende zvibviswe.
Ndinoona sokuti danho risina kunaka chaizvo reZimbabwe kuti nguva dzino dzatiri inge iri nyika inotora masaidzi ichiti iri kudivi rokuRussia, nokuti tikatarisa isu bumbiro nechibvumirano cheAfrican Union ndochokuti nyika dzomuAfrica dzichagara dziri pakati inonzi non-aligned movement iyeyi. Zvekare tikatarisa zvekare bumbiro reUnited Nations rinova Russia iri pamu United Nations imomo nyika dziri mu United Nations dzakasainirana pasi kuti makakava namapopotedzano ose achaitika pakati penyika ngapedzwe nokutaurirana kwete nokurwisana. Zvino kana tozoona Zimbabwe yosapota zviri kuitwa neRussia uku norumwe rutivi inoida yakunogwadama kuAmerica inova inopikisana nezvinoita neRussia, hadizivi kuti chido chavo chinenge chiri chokuti masanctions apere here kana kuti masanctions asapera, nokuti kogwara riya reAfrica ravanositi isu isu tiri pakati riri kupi, havachabvumirani here negwara reAfrican Union, havachabvumirani here negwara reUnited Nations kuti mukore uno hausisiri wokuti tichatsiva chakaipa nechakaipa. Ngatitaurirane, kune mikana mizhinji yokutaurirana. Kudonha kuri kuzoita upfumi hweRussia nehondo iyoyi yairi kuramba ichikutidzirai ndiko kuchava kudonha kuchazenge koita upfumi hweZimbabwe, nokuti zvikubuda pachena kwaita Zimbabwe kuti iri kuzosapota Russia zvichaita kuti dzimwe nyika dzakaita seAmerica neshamwari yaAmerica vana European Union vagumbuke nazvo izvozvo, rubetsero rwavanga vachipa Zimbabwe runogona kuita rushoma kana kutoshayikwa, nokuti kubetserwa kwatakaita neRussia nguva yehondo handiko kungaita kuti tidhonzwe tichiinda mumatakanana anoita Russia, nekuti takabatsirwa nguva yehondo. Nguva yehondo yakapera, nguva dzatava dzinoi dzava nguva dzokurwisana nedzimwe hondo dzakaita sokuchinja kwokunze vana climate change, kwete kurwisana nezvombo. Isu tine mikana namainstitutions magungano mamwe kuti kwanise kuyananiswa.
Mm-hmm. Thank you so much. There, tanga tiri kunzwa kubva kuna Professor Eliot Masocha. And now we are joined by Mr. Masimba Mavaza of ZANU PF. Mr. Mavaza, welcome to the program. And also, I may just jump in and say, why are we seeing the Zimbabwean government supporting Russia at a time when here at the United Nations they were saying they are a friend to everybody and they would like to see the sanctions leveled on Zimbabwe removed? Is this not counteractive?
I do not understand what you mean by counteractive, because Zimbabwe has a right to choose whom it wants to support in any conflict. That does not make it an enemy of any other person. If I don't agree with you on one point, it does not make me your enemy. So if Zimbabwe does not agree with the West on their stand on Russia, it does not make it an enemy of the West. And again, we are not supporting Russia because it supported us during the war. We are supporting Russia because Zimbabwe feels that Russia is being unfairly treated. So it is up to, it is entirely Zimbabwean's right to decide which part in this war they have to lean on. And leaning on any of the parties in this war does not make it an enemy of any. And therefore, it does not counter it on any situations or points which were raised. And again, if you notice, half of Africa supports Russia, and very few African countries do not support Russia. You ask yourself why? Because Russia supports the Africans through thick and thin. They are always a friend. They do not depart from you when things are bad. They stick to you. They are like a shadow. But they don't pull us into any mud, like what Professor Masoja was saying. We are not being pulled into any mud. We are simply exercising our democratic right to choose whom we want to support and why we want to support him. Mm-hmm. So this is the reason why Zimbabwe is supporting Russia.
Tombopinda murimi rwamai kuti vazhinji vanoti izvi zviri kuitwa neZimbabwe kuti ibva yati iyo iri kumira neRussia hazvizokanganisa here nyaya yechikumbiro chavari kuita chekuti pabviswe zvirango zveupfumi nenyika dzakadai seAmerica iyo yakatotemerawo zvipfumi kune Russia, zvirango zveupfumi kune Russia?
Chotava ndechekuti tikanyatsotarisa nekuongorora tiri kuedza kurarama munyika ine kuzvitonga kuzere, ine sarudzo yemunhu yaanozvipira yaanoda. Zimbabwe inobvumirwa kusarudza wainoda kumira nayo panguva dzakaita seidzi. Kana ikasarudza kuti inoda kusapota kana kumira neRussia, haina kutaura kuti iri kakurwa neAmerica, nekuti muvengi weAmerica haasi muvengi weZimbabwe. shamari ya America haisi shamari Zimbabwe. Saka Zimbabwe ine mvumo nekodzero yekusarudza vanoda kumira nayo. Saka sarudza yaitwa neZimbabwe yekuti iri kumira nenyika yeRussia panguva yehondo yeUkraine haina kuti yakavenga Ukraine, asi iri kuti zviri kurirwa neRussia muUkraine Zimbabwe iri kubvirana nazvo. Kunyange tiri kutarisira kuti zvirango zvakasa kuZimbabwe zvibviswe, tirikutoona kana kuti tirikutoona mutsara wakafanana wekuti kune vanoda kungomhanyira kupa vamwe vanhu zvirango, asi kana vachinge vaudzodzaurai chokwadi kamuri kuita vanobva vatsamwa wekupai zvirango. Saka kutiwa kuye kati vazvirango kuRussia hakureve kuti Russia pane payakatadza, panongoreva kuti pane pavasiri kuwirirana. Kunyika dzinofanira kutaurirana dzisina kusimirana zvirango, dzinofanira kugara pasi dzowirirana. Saka ini ndinoti Zimbabwe inoti shamwari dzedu ishamwari dzedu.
Okay, please stay on the line to all my guests. Please stay with us. We are now going to take a short break and we'll come back to you and those that are also live streaming with us. For those that have just joined us, please note that we are streaming live on all our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. And we're also live on YouTube, VOA Zimbabwe. It's now time to hear from you, our callers, and the stakeholders of the show. But before we go to you, let me go back to Mr. Moyo. Mumbotaura nechi Ndebele kutitinzwe kuti munoona sei zvataurwa na Professor Masocha uye zvataurwa izvo na vamasimba mavaza. Mutaura yenyu nesindebele.
Ya, indaba yesitezi sozonoto indaba ebalulekileyo kakhulu kwele Zimbabwe, ngoba every time sihlala sitshelwa ukuthi reason ilizwe lingelanoto lipoor is because of isitezi sozonoto ezivela kuAmerica. So right now iRussia iattacka iUkraine, iAmerika iyangenela ithi no akuvunyelekile lokhu kwenzayo, sizoncedisa iUkraine ukuthi idefende. IZimbabwe yona iyangena izotshela iAmerika ukuthi sicela lekhiphe izijeziso zomnotho le, but at the same time idlelana leRussia, ivumelana leRussia uku-investa elinye ilizwe. So mina sengibona ukuthi kusho ukuthi vele yona igovernment yeZimbabwe ngamanga ukuthi betshela abantu ukuthi bafuna ama-sanctions lawa akhitshwe ngamanga. Ama-sanctions lawa bayawafuna, in fact bayawadinga, bafuna ngoba yiyo indlela abakwanisa ukutshontsha ngayo umnotho welizwe, ngoba babe belokhu bevika ngokuthi ama-sanctions bona betshontshe. Ama-minerals eZimbabwe akwanisa ukuthi athengiswe transparently internationally because of his Jesus was not. So bona bawathengisa ngudlu bezinothisa. That's why I bona ukuthi corruption eZimbabwe angeke iphele, ngoba bona umnotho wabo uvela ku-corruption yonaleyo ukuthi yibo abatshontshayo bevika ngama-sanctions. So ama-sanctions lawa bayawafuna and bayawadinga and bazowathola.
Now let's go to our live caller. Hello caller, Tapiwa Makadi yenyu.
Ya, ndiripo Makadiwo.
Aiwa, mapinda muchirongwa, tinokutenda, itaurai tinzwe pfungwa dzenyu panyaya iyi yekuti Zimbabwe iri kuti iyo iri kutsigira Russia pahondo yayo neUkraine.
Ya, tukona Zimbabwe ili kurasika zikuru kunyanya wakuru wedu iyo we ZANU-PF wakutura ZANU-PF kuita Zimbabwe. Saka ndipo wari kukwanganisa nyika yedu because azvire kuti vanhu vese vanechibvumirano chihwani iwo vakaita chibvumirano chavo vanhu vezanu-PF vaakuti Zimbabwe yese yabvumirana chinhuwani vaifanira kubvumira nevanhu vese mupariamendi mune veopposition mupariamendi mune veTCC mupariamendi mune vanhu vakasiyana siyana vaifanira kutanga vabvumirana ivo vozokondinyaita se kuenderera mberi nepurogiramu yavo vachisapota Russia yavo. Zvino mani chiri kuita ndechekuti tarasikira panhu vakuru pekuti vari kuenda kumusangano weau muna naamerica muna naUK mune nyika dzekueurope nyika dzakasimukiraya ndo dzavari kuchema nadzo kuti dzikutipa masanction dzinovasunungura sei masanction acho ivo vachiona nesapota Russia. Nyika dzekueurope.
Aiwa tinotenda mukoma Tapiwa, regai tibva tabvunza vamasimba mavaza kana muripo manzwa kola ari kubvunza kuti anzi danho iri ratorwa nehurumende yeZimbabwe rakambozeiwa here muparamende kana kuti ZANU-PF yakangoenda ichizviti iyo ndiyo yave Zimbabwe.
Tofanira kunzwisisa kuti Zimbabwe inorarama yatingati iyo democratic government representative governance zoreva kuti hurumende inenge zvainotaura inotaura yakamirira vanhu bumbiro remutemo rinopa hurumende simba yekusarudza zvaingaita pamusoro neutongi nematongero ainoita neshamwari dzaingasarudza dai yanga iri nyaya yehondo ndo inonzi hamutange maita hondo neimwe nyika musina kuenda kuparamendi musina kugara pasi neparamendi unless kana iri emergency. Kana iyi nyaya yekuti hurumende iri kutsigira Russia hazvireve kuti Zimbabwe yese yakuita hondo neRussia saka hazvidi paramende kuti titsigire nyika yatada kutsigira nguva yatatsigira. Chepiri, mutauri haana kunzwisisa nyika yeZimbabwe iri kutongwa nebato reZANU-PF. Hurumende yeZimbabwe ndo hurumende yakarongwa neZANU-PF saka ZANU-PF nehurumende mutsauko wacho uri haunyatsooneka nekuti chinhu chimwe chete. Hurumende ikarasika vanhu vanoti iZANU-PF yarasika, hurumende ikagona iZANU-PF yagona kusvika musi watinochinja watinobviswa pachigaro pachipinda vamwe. Bato rinenge richitonga rinenge riri muhurumende ndiro bato ndiro hurumende yacho. Saka ZANU-PF yes ine simba rekumirira vana veZimbabwe nekuti vakatitsarudza. Saka hatikutora zvabuita yedu
Aiwa, let me now cross over to Professor Elliot Masucha. Can you weigh in on what we're hearing Mr. Mavaza saying from what the caller asked? That, you know, was this issue taken to parliament and voted on that Zimbabwe will support Russia? What's your take?
My take is that Dr. Mavaza is correct to some extent that the constitution of Zimbabwe gives ZANU-PF as a ruling party the right to make those decisions on behalf of Zimbabwe. That's what he said, that's the constitution of Zimbabwe, that's okay. But then I want to put it back to him and say, well, any decisions that ZANU-PF will make on behalf of Zimbabwe, as the ruling party, do they really think in terms of the economic consequences to Zimbabwe when they are going to come out in the open like that, as if they don't know how to play politics? This is politics, of course, but when you play politics that I have gone to school for, that I have seen myself, from those countries that have succeeded economically, you don't go full-blown into taking sides like that. And then you're automatically dragging yourself into some unnecessary thing. There is a position for the African Union that is laid down there. Smart countries, smart leaders, they take a non-aligned movement. Looking at the consequences of such type of action, because now we are being dragged onto the side of Russia, and again we'll go right round and come back and beg America and its partners to remove sanctions. Do you really think we're going to be listened to? Do we care at all about the consequences of our action, or we do not care?
Mm-hmm. Thank you there, Professor Masocha. Let me switch over to Dan Moyo in Sindebele. Can you weigh in on the two views that we've been given by Mr. Mabaza and Professor Masocha? What's your view?
Yeah, whoever is running the country, we government, But okunye professor ukuthi yeah even though le lungelo lokwenza kanjalo you don't necessarily have to be destructive ngoba le lungelo lakhona uthathe iside watch wathi I'll give you an example of Cyril Ramaphosa umongameli we South Africa ube lapha e Washington DC last week wamita lo Biden in White House one of the few African, maybe the only African leader this year invited to White House around the United Nations. Well, he was like, what was the same booze on that? Okay, we want to pay Ukraine. What are you now? We're taking a non-alignment stance to see neutral. It's as simple as that. You don't lose anything, right? You are taking a neutral stance. But yes, of course, also if you want to explore further, those rules with Agand, okay, Martin Mukangeli Sisarash, I go to a corner, into an alliance with Russia in terms of Ubuntu, into Lumilena, or into Melling Incondem, over landing in Zigarim. I mean, so you can say it neutrally, but you still have an opinion. With the opinion you have, but uti go right over the Russia, we now have to say, then that's wrong. That's being a hypocrite.
Thank you so much there, Mr. Moyo. Let me come back to you, Dr. Mabaza, because we're coming to the end of the show, so I'll need you to be brief. That couldn't the government and ZANU-PF had been silent in their support for Russia and played smart politics like what our guests are saying?
Let me get your question again. Are you saying couldn't they have been violent?
No, like playing silent politics or smart politics or non-aligned. At least not come out and literally say, yes, we're supporting.
Zimbabwe does not play silent diplomacy. Zimbabwe edifies itself in truth, honesty, and on straightforwardness. So it does not lie. Where it says red, it means red. Where it says no, it means no. And again, people must appreciate that we cannot be cowed to lose our principles simply because we need sanctions to be removed. Sanctions have to be removed because they're illegal. They have nothing to do with Russia. We were not sanctioned because of Russia's support. We were sanctioned because the sanctions were illegal and there was no war in Russia and Ukraine at that time. So sanctions cannot now have a new dimension for them to be removed. Sanctions could be, they should be removed on the basis of when they were put in the first place. So the fact that there's war in Russia now and Zimbabwe decided to support Russia does not edify America and the West to continue putting on sanctions on the country.
Thank you. I'm going to have to cut you off there because, unfortunately, time is not on our side. I would just like to thank all those that are live streaming with us. I see you, Memory Zulu. I see you, Prosper Manondo. I see you on the VOA Shona Facebook page. I'm Marvelous Mshanga Nyahuye in Washington saying have a very good night and a great weekend, Zimbabwe.